Takaona mwadhi anyorwa nava July moyo. Havachanzwisisi basa ravo, havachakwanisi kuverenga mutemo. Vanyora tsamba vachitaura kuti kansela nameya nadeputy meya vanobviswa sei zvinova izvo zvavajaira. Isusu tiri kutaura nyaya yeservice delivery, nyaya yekupa vanhu mvura nekunonga marara. Saka tinoda kugadzira makomiti kuitira kuti vanhu vese vaivaya vakasarudzwa musarudzo rapfuura iri vange vachikwanisa kuita basa ravo nemazvo, vange vachikwanisa kuita basa ravo sezvavanofanirwa kunge vachiita. Zvino kana ava vovarambidza kuita zvavanofanirwa kuita, vaakurara pamusoro pemutemo vachikanganisa kugara kwevanhu muHarare nemumaguta akasiyana siyana.
Saka muchatora matanho api?
Isusu tine chinangwa chekuti tinge tichiita kuti vanhu vagare zvakanaka, tinge tichiita kuti makansela apinde mumakomiti kubva zvavakasarwa patova nemwedzi wavakutoda kutopfuura. Makomiti emakansela haasi kugara, vari kugunununa, vari kubhoikana nekuti zvakahwinwa netriple C. Vaakupanisha vanhu kuti vakavhoterei triple C. Saka isusu tiri kuti aiwa, hatitevedzeri zvematoto, tinoramba tichiita zvatakasarudzirwa nevanhu tichiinda mberi kuitira kuti vanhu vange vachiwana service delivery pane kuti vange vakagadiswa navaJuly moyo.
Tiri kuona kuti vaJuly moyo vari kukota chikamu chemutemo wekutongwa kwematunhu section 114. Imi muri kuupokana here nemutemo uyu?
Isusu vanoita zvemutemo hatitevedzeri maridzo isina kunangana nesu. Maridzo yakanangana nesu ndiye chapter 96 yeEben Councils Act inotaura iyo kuti tinokwanisa kuita mameeting, tinokwanisa kuchinja makomiti. Ndo yatiri kutevedzera, ndo nhoroondo yatiri kuenda mberi nayo. Iyi nhoroondo yava July moyo. Vanyora zvavo kungonyoravo nhandu, hapana anoitevedzera, haina zvainoreva. Vachaverenga tsamba yavo vakagara zvakanaka vakapfeka magirazi, vachaona kuti vanyora tsamba isina zvainoreva, isina wayakananga, isingatevedzereki, yatisingazotevedzeri.